information yatinayo ndiye wakhanseliwa nekuti minista anocheya chenefu avapo saka musangano wavo komusi wemande musi wa 16 March.
Imi muri kuwirirana here nezuva iri? Hapana hapo chakaipa.
Tisi kuona chakaipa.
Tichitarisawo kudivi renyu remabhizimisi, ndedzipi dzimwe nyaya dzamuri kufunga kuti dzakakosha dzinofanira kuti dzitariswe nemusangano weTNF nechimbi chimbi?
Pane zvikuru yatanga tatapedzerana nhau yendi yeminimum wage. Isusu takanga tichitaura kuti minimum wage inofanira kuita industry by industry, kuti sekta yega yega neNEC yayo ndiyo inotarisa kuti minimum wage ingakodzera muindustry imomo ndeipi. Vematrade union vari kuda kuti tiite nenational minimum wage yekungoti nyika yese minimum wage ndeyakati. Isusu semaonero edu angare kuti zinogona kuomera vamwe mamwe maemployers nekuti maindustry haana kufanana, masectors akasiyana siyana. Akaisanga tipefu yazvo kuti industry kuburikidza neNEC yacho vonegotieta minimum wage yepo maererano nekutiwo industry yake iri kuperforma sei, iri kuomerwawo neeconomy sei nezvimwe zvakadaro kusvikira zvinhu zvagadzirika tichienda mberi takadaro. Saka ndiyo imwe nhau yatiri kufunga kuti inofanira kunge ichizotaurika.
Vashandi vanenge vari kuchema-chemawo nekuti dhora rinenge ranyanya kudonha zvakanyanya. Imwe nyaya yamuri kutarisawo here sebazi uye sedare remakurukota kuti poitwa sei nekuti vari kuti mari dzaakushaya simba?
Kuudza kuti pane system nyowani yaiitwa necommit nyowani yaiitwa yekutaya kustabiliza foreign currency yakaitwa naminister of finance nezuro. Asi kuona kwedu isu tiri kuona kuti vanhu havana confidence necurrency yacho, ndo zvimwe zvekukonzera kuti idone. Uyewo kuti zvimwe zvisungo zvaifanira kunge zvichiitwa zvekudzikisa money supply nezvimwe zvakadaro hazvina kunge zvakafamba zvakanaka, saka currency yedu iri kuramba ichidonha. Nau kana currency ikaramba ichidonha zvinoomera vemabhizinesi.